Zvara nasiraita zvara kanaka chaizvo. President vati kira yatinoti ground breaking ceremony ye Robert Gabriel International Airport. Apo patiri kutarisira kugadzira patsva airport yedu kuti imirewo ive nechimiro chinoratidza kuti tava nyika iri mukati mamakore anoata kanangana nawo. Saka zvafamba zvakanaka, vakokwa vauya, ground breaking yaitwa. Saka zvatiitira zvakanaka.
Saka basa iri rinotanga rini?
Riri kutotanga izvozvi mangwana. Tanga ndichitotaura navo vekampani yachona China Jiangsu iri kuita basa racho. Inova ndiyo kampani iya yakaita basa futi zvakare kuVictoria Falls Airport. Saka vari kutotangisa mangwana. Ndingati nechekare vasati vatangisa kuti vatange kwati kuti vatotangisa mangwana, vanga vatogadzirira hwaro hwavo kudhara. Vanga vachitobata-bata pavanofanira kutangira. Saka vari kutotangisa kutochera nokuita basa ravo mangwana.
Mungatiudza kuti zvii chaizvo zviri kuvandudzwa, zvii zvitsva zvatingatarisira apa?
Zviri kuvandudzwa zvinyuwani ndezvokuti kana manga muchiziva pa Robert Gabriel International Airport, pairi kudzika kwatingati kumadokero unobatana neZimbabwe, uri kuzovakwa yatinoti new kana kuti imba itsva yeVVI, tinenge kuitira mapurezidhenti navamwe vanyarikani vakuru. Apa vanenge vachiti kana vachisvika havazokwanisi kuva nechokuita kukanganisa mapassengers aya mamwe anenge achifamba nzendo dzavo zvapakasiyana siyana. Zvakare zvetichagadzirisa zvatingati zvesecurity, michini yokugadzirisa zvesecurity, kuva nefire station itsva, iyo runway yachona paya panomhanya ndege iri kugadzirwa zvepanyuu patsva. Zvakare atinoti mabridge aya akaita mazvichubhu ayaya anofamba nevanhu vachipinda mudzindege anenge achichawedzera mamwe zvematatu kuti agoita 7 pamusoro pamamwe 4 atanga tinawo. Zvakare zvepachava nepai pamunoti kana muchifamba kuna mamwe maairport amazuva ano zvatinova kuti Harare scale pachinhano ichocho, aya munoti kana musingakwanisi kufamba netsoka muchiona kuti makaneti munongomira zvenyu muchidhonzwa nebhandi chienda nemi kwamunenge muchienda. Zvese izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kugadzirisa paHarare International Airport, yatava kuti Robert Gabriel International Airport.